Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akatanga sangano rake ari kuno kuAmerica kuTexas apo vari kushanda nevamwe madzimai vekwaseke mukuedza kuvabatsira panguva ino yeCOVID-19. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani.
Zita rangu ndinoitwa Zoe Chimombe, ndiri mutungamiriri wefoundation inonzi Vachirenda Center for. Ndiri kushandira ndiri kuno kuAmerica, ndokwatakaritangira asi riri kubatsira nekushandira tiri munzvimbo yekwaseke kuZimbabwe.
Muungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rinoita nezvei?
Sangano redu revachirenda Center for Hope rinoita mabasa ekusimudzira madzimai munharaunda yedu yenyika yeZimbabwe. Isangano ratakatanga gore rino ra2020, takaritanga budikidza nekuti ndakanga ndafunga nokubatikana nezvaiitika mukati menguva yeCOVID pandemic. Saka ndakafunga kuti ndobatsira sei vamadzimai ari kunyika kwandinobva. Saka ndakabva ndafunga kutanga bato iri reVachirenda Center for. Ndakaitanga bato iri nokuti ndiri mumwe wamadzimai akakura mukati menharaunda yenyika yeZimbabwe. Ndine background yekuremerwa neupenyu ndichishaya anobatsira mushure mekunge ndashayikirwa nababa vangu vanova vaiva national hero kuZimbabwe. Nekudaro zvakandipa pfungwa yakadzama yekuti ndobatsira sei kune vaya vanosangana nematambudziko andakasangana nawo mukurarama. Saka ndakazofunga kutanga foundation in remembrance of my father.
Baba venyu vainzi ani uyezve vakashayika rini?
Baba vangu vainzi the late retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda. Vakashaya mugore ra2014 1 January.
Tichiona kuti pari zvino tiri pakati pedenda reCOVID-19, muri kubatsira sei madzimai aya?
Tiri kushandira tiri munharaunda yekwaseke, kunova ndiko kwaibva Mushakabu, the late national hero, vakabarirwa mudunhu rekwaseke. Ndakaona zvakakodzera kuti kune mapato akasiyana-siyana anoita zvokubatsira madzimai kana anoita zvokubatsira vanhu vanenge vachiremerwa neupenyu, vanasikana, vanakomana, kune maorganizations akasiyana-siyana. Saka inini rangu ndakafunga kuti regai ndiende kunzinde kwandakabva ndinotangira ikoko kubatsira. Ndakaona zvakakodzera kuti nditange mumusha wandinobva kuitira kuti tikasimudzira madzimai mai emudunhu iroro zvinotekeshera nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitozoricha out kune nzvimbo dzinenge dziri kunze kweseke area. Zvatiri kuita pari zvino zvatakatanga nazvo takaona zvakakodzera nokuti pari zvino zviri kurema kuti vanhu vashande kuenda kumabasa nekuda kwecovid pandemic. Saka tiri kuedza kusesekedza mhuri nokuvabatsirawo nechikafu. Takagona kuvabatsira nemagumbezi nekuti yanga iri nguva yekutonhora. Saka chinhu chakatibata chaizvo tikati toita sei munhu akwanise kubuda kunze kunoshandira mhuri yake. Zvegai tione chimwe chinhu chokuti anobara semudzimai, chinhu chinorarama nguva refu ainacho. Panova ndipo pane pfundutso yedu yekuti dei tagona kuita mabasa anorarama kwenguva yakareba.
Pari zvino muri kubatsira madzimai akawanda sei?
Tichiri zvedu pachikamu chisati chanyanyokura nokuti sezvo tichiri bato richangotanga. We have been doing 25 families to 30 families including pamwe unowana imwe mhuri ine vanasikana 5 kana madzimai mairi mamukoma nemunin'ina vari pagara pamba pamwe chete inenge iri mhuri imwe chete iyoyo. Saka hatisi kubatsira munhu umwe chete munhu umwe chete, tiri kuita iri mhuri dzine vana vakawanda munharaunda imomo. Nhasi musi wa12 December taita chiitiko chekuti tirangarire tipemberere tese mwaka uno watiri kuno iwe watapinda weChristmas. Takauya nechiitiko chekuti Thanksgiving Christmas basket. Tikavaona zvakakodzera kuti tipemberere semhuri yeZimbabwe sevana vemudunhu rekwaseke. Ngatifarirewo nemadzimai aye atikuedza kubatsira kuti vari kuremerwa voregera here kuti vana vavo vadye isu dzedu mhuri dzichiguta. Tabatana namai mambo vekwaseke mudunhu iroro. Mai wamambo vanewo bato vakanosimudzira madzimai mudunhu iroro. Vakatizvo ite zvimwe chetezvo nokuti vane mutambo wanogara vachiita wokuikira vanhu vavo venuviruru burikidza madzimai harawa vanasikana nerera vanhu vaitira mutambo wakadaro saka takabatana nawo agore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.